Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 7 Zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reConfederation of Zimbabwe Industries rinoti dambudziko rekushayikwa kwemagetsi munyika richaita kuti mitengo yezvigadzirwa zvemunyika ikwire. Masangano anoongorora zvesarudzo munyika anoti munyika mune vanhu vanokodzera kuvhota vanopfuura mamiriyoni maviri vasina kunyoresa kuvhota. Tichatarisa zvakabuda nezuro mumitambo yeFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandirwi reConfederation of Zimbabwe Industries CZI Vakurai Macheza vanoti dambudziko rekushayikwa kwemagetsi munyika riri kuvabata zvakanyanya zvave kumanikidza vemakambani kushandisa magetsi ezuva kana majenareta anoshandisa dhiziri, danho ravanoti richaita kuti mitengo yezvigadzirwa zvemunyika ikwire. Vamacheza vanoti vanga vakatarisira kuti hurumende ichakasika kugadzirisa dambudziko iri kuitira kurerutsira vamakambani sezvo kushandisa dzimwe nzira dzemoto kuchivadhurira. Zimbabwe iri kutatarika kuwana magetsi anoikwanira zvichitevera kudzikira kwemvura mudhamu reKariba uye kushomeka kwemagetsi ari kugaiwa kugwenya reHwange. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuhurumende sezvo gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zvemu vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamacheza pamusoro pedambudziko iri.
Dambudziko remagetsi robata munhu wese ari muZimbabwe, hakuna angati ini ndiri nani, idambudziko renyika, saka inobata munhu wese. Nesuwe mabhizimisi tiri kuafektwawo zvakanyanya sese hamungova kuti magetsi ari kunetsa, saka ari kubata munhu wese. Handifungi kuti pane angati inini hazvisiri kundibata bata.
Muri kuzobatsirikawo sei kuti munge muchipfuura dambudziko iri? Mune dzimwe nzira here dzamuri kushandisa dzekuwana nadzo mhando dzemoto?
Moto uri kunetsa kuwana chaizvo, hatitorina nzira, tiri kutotambudzika chaizvo. Saka takatarisira kuvakuru vakuru vehurumende vekuzvesa kuti vatiwanire magetsi, asi isusu samakambani zvatongogona ndezvokuti yes, vamwe vanoshandisa madiesel generators, mapetrol generators kuti mungowana kuinda apo napapo. Vamwevo vavasingaseenzi usiku vakuseenza usiku, vavasingaseenzi paweekend vakuseenza paweekend. Ndo panenge pana magetsi, noti kuti pamazuva nhambo idzodzo hakuna hako madambudziko anenge ariko, asi ari nani pane dzimwe nguva. Saka vanhu vari kushifta load kumatimes andataura iwayo usiku nemaweekends nemagenerators andataura. Idambudziko ratibata tisina kumbofungira. Vamwe avo vachiona zviri mberi varipo vakainvesta musola vanobatsirika, vamwe taakutotangawo kufunga nezvazvo izvozvo kuti toita sei, changova chipindipindi kumhanyamhanya kuti moita sei nyaya yesola. But sezvamungoziva investment izvoyo haikupi magetsi mangwana. Zvino zvoti ukatarisa nhasi kuti zvizotanga kushanda, maybe zvinoshanda gore rinouya, 6 months down the line, whatever. So for now unenge uchingori mudambudziko.
Mataura nyaya yekuti vamwe vanogona kunge vachishandisa majenareta nezvimwe zvakadaro, Hazvisi zvinozowedzera here mutengo wezvigadzirwa? Tichiona kuti mune makuisa mari yedizeri pamusoro.
Chese nzira yekunde dzekuzama kuti urambe uchiproducer. Hongo makost of production ako anokwira. Nekuti zvinhu zvanga usina kutarisira dizeri zvinenge zvichidhura, maintenance yamagenerators acho anenge achidhura. Saka cost of generating of that productive power inenge yati kurei. But unotoona kuti dziri nani pano kuti uvhare business. Wozo takudambudziko rokuti ndikakwidza mutengo wezvinhu zvangu vanhu vanotenga here, vakarizisa futi uku kuti mapurize ako akwira, renge rava rimwe dambudziko. But generally you try to pass on the cost to recover whatever you have input.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revashandirwi reConfederation of Zimbabwe Industries, Vakurai Macheza, vari parunhare muHarare, naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reElection Resource Center ERC rinoti mhirizhonga mune zvematongero enyika iri kukonzera kuti vanhu vasaenda kunonyoresa kuvhota. ERC inoti huwandu hwevanhu vakanyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya ra2023 hwakakwira nezvikamu zviviri kubva muzana tichienzanisa nevakanyoresa mugore ra2018, vachiti kusvika pari zvino vanhu mamiriyoni mashanu ane zviuru mazana masere kana kuti 5.8 million vanyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Mukuru werimwe zvesangano rinoongorora zvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti kusapa vanhu ruzivo rwakakwana uye mhirizhonga mune zvematongero enyika zviri kutyisa vanhu zvekuti havasi kunyoresa kuti vavhote, vachiti pane vanhu vanoita mamiriyoni maviri vasina kunyoresa kuvhota kunyange zvavo vane kodzero iyi, vachiti zvakare izvi zvinofanirwa kugadziriswa nekukurumidza. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vanotiwo ongororo yakaitwa nesangano ravo inoratidza kuti mhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika iri kukonzera kuti vazhinji vagare mudzimba dzavo pachinhambo chekuti vaende kunonyoresa kuvhota.
Chatinoti tachanga tichanyanya kutarisa ndechekuti kubva munguva dzatabva kusarudzo dzekumashure kusvikira pari zvino taona kuti pane zvakati wandei zvanga zvichiitika, kusanganisira dzimwe sarudzo dzanga dzichiitwa dzemabyelections emalocal authorities kana makanzuru kana eparliament emaMPs vanenge vabva vadzingwa vasiya mabasa vakashayika kana vanenge vakapromotwawo. Saka mukuona kwedu takationa kuti pese panozoitika mhirizhonga pangava nemhirizhonga zvinoita kuti vanhu vave vashoma vanozobuda vachida kupinda kune zvematongerwo enyika, kusanganisira zvekurejista kuvhota, nekuti zvekurejista kuvhota zvine pazvinozosvika kuti uchazopinda wechinotarisana nenyaya dzezvematongerwo enyika. Saka tinoona kuti zvinhu zvinoita kuti kana vangava vechidiki kana vangava vakuru hazvina zera razvinosarudza. Nekuti munhu anenge achitya kuti pamwe ndingazosangana nemhirizhonga kana kuti pangazoitika zvakati. Saka nekuda kwaizvozvo tinoona kuti mhirizhonga inoderedza uwandu hwevanhu vangabude kuenda kunoparticipata mumameetings. Zvakangofanana kana nemameetings emacommittees eparliament anomboitwa neparliament aya, taimboona kuti kare vanhu vaibuda neuwandu hwavo, asi mazuva mamwe mashoma apfuura toona kuti nekuda kwemhirizhonga dzaizomboitika kumisangano iyoyo inenge ichiitika, unozoona kuti vanhu vanozobuda vari vashoma nekufamba kwenguva. Saka tinoona kuti mhirizhonga inodzikisa chaizvo uwandu hwevanhu vanobuda kuti vange vachipinda mune zvematongerwo enyika kana mungava mune zvesarudzo chaizvo kana kutoitawo basa ravo ravagara vachingozviitira. Dzimwe nguva vanhu vanenge vakutotya kuti vabude kuti vanoita mabasa avo akasiyana siyana.
Ko vanhu vakanyoresa kuvhota kekutanga vakaonda zvakadini kana muchienzanisa nemamwe makore apfuura?
Chokutanga ndechekuti makore apfuura ayo tinoona kuti voter registration yanga iri processing anzi iri ad hoc, kana kuti zvanga zvichiitwa pasenda imwe chete, zvanga zvisingaitwe continuously kuratidza kuti zvinhu zvinoenderera panopera sarudzo. Saka kureva kuti apa vanhu vane mukana wekuramba zvavo vachiregista pashoma nepashoma. Saka nekumashure kuti tinoona kuti vanhu vaizoregista kana kuchinge kwataurwa kunzi kwaane sarudzo. Ndopaizouya vekwaregistra vakambenge vachishanda zvekuregista vavhoti panguva yacho yekumashure vochizoita process iyoyo. Pazouya zveki vakambotanga vaine macenters avo akanga ari centralized kunyanya muHarare. Ndobva nekuBulawayo ndobva azodecentralize vakuenda kumadistricts. Saka tinoona kuti sekutaura kwavakaita pakapedzisirwa kuitwa last blitz nekuti ndopane mastatistics atakapiwawo tikakwanisa kuonawo izvi zvimwe zvatinoona manewspaper tinenge tichizongoonawo zvedu. Asi tinoona kuti uwandu hwevanhu vatinotarisira kuti vange vachizokwanisa kunge varegista kusvika panguva yatinoenda kusarudzo tinotarisa kuti panofanira kuita vanhu vangasvikeiwo 2.5 million kana tichitarisa population kubva zvapera sarudzo dzegore ra2018 kusvika dzegore ratakatarisana nadzo.
Zvakabuda muongororo yamakaita iyi makazvisvitsawo here kuZimbabwe Electoral Commission uye vakati pamusoro pezvamakawana?
Zvatinoita ndezvekuti chatinenge tawana ingava ongororo yezvatinenge tichiita kana ringava basa rimwe ratinenge tichiita. Chatinototanga taita ndechekuti tinonyorera vatingati mastakeholders vatinoshanda navo vanosanganisira veElectoral Commission, vanosanganisira vemapato ezvematongerwo enyika, vanosanganisira macivil society partners vatinoshanda navo nevemapepa zvekare vanenge vaine chekuita nenyaya dzatine, vanenge vaiti chekuita nekukavha nyaya idzodzo. Saka zvinhu zvokuti ndo basa redu mafushandiro atinofanira kutenge tichitoita kuti tinge tichivapa information yakafanana neiyoyo.
Avo vange vari vanoona nezvokufambiswa kwemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tichienda pamepo, mibvunzo yatatumira kumutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana yange isati yapindurwa. Zvichitevera musangano wakaitwa muguta reBulawayo kutanga kwesvondo rino, vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti havasi kufara negurukota rezvemari vamuturi Ncube pamusoro pekutadza kwavo kupa mari kumasangano ari kushanda mukugadzirisa dambudziko rekukura hundi. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura urongwa hwekugadzirisa nyaya iyi yegukura hundi mwedzi miviri yapfuura. Paine tarisiro yekuti masangano akazvimirira madzishe nevamwe vachaita hurukuro dzekugadzirisa dambudziko iri. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti hapana chinobuda muchirongwa ichi sezvo tichigara tichiona kuti kana nyika yatarisana nesarudzo hurumende inoita kuti vanhu vaone sekuti ine chido chekugadzirisa nyaya yegukura hundi.
Nyaya yekukura hundi haisi nyaya inogadziridzwa nevanhu veZANU-PF kubva nechakare. Saka ndinotoshamisika kana vanhu vachishamisika nokuti muturi Ncube munhu akatokukidza zvigaro zveZANU-PF akatohwina kuBulawayo. Munhu akapiwa basa navaMnangagwa. VaMnangagwa ndoo vakanyorwa mumagwaro evanhu vavo. Umwe munhu akakanganisa munyaya dzekura hundi akatonyorwa nemagwaro eUnited Nations. Saka hazvingaite kuti munhu apiwa basa navaMnangagwa apiwa mukana wokunge ari nhengo yeZANU-PF otanga kunyonya nyaya ingaitoendesa vaMnangagwa kuchere. Hazvitombofambira. Handioni kuti chinhu chinoshamisa.
Mwedzi miviri yapfuura vaMnangagwa vakapa rachirongwa chekuti paite nhaurirano pamusoro penyaya yekukura hunde. Chingatadzisa hurumende kubatsira muchirongwa ichi chingava chii? Nokuti tiri kunzwa muchiti nyaya iyi haigoni kugadziriswa neZANU-PF. Zvingafambiswa sei apa Ngwenya?
Chokwadi kuti kuti hurumende yevanhu ngaigadzirise zvinhu zvinoshusha vanhu asi madhishe hatingati inyaya yavo nekuti pane vanhu vakagara variko vakakanganiswa nenyaya dzacho atinoti madirect victims ndiwo kana hurumende ine shungu dzokugadzirisa zvinhu inotora vanhu vacho vanozikamwa munharaunda vogara pasi nekuti pana mabazi akati wandei anokwanisa kunge achiita izvozvo izvo National President Reconciliation Commission yayo asi izvo ndezvenhupi chokutanga ndechokuti hurumende yavamunangagwa yakanzi navanhu vacho uyai mukumbire ruregerero totanga takuregererai takuregererai tokuudzai zvinoda kuitwa isu sevanhu vacho vakagumbuka zvino kurova imwe wakaviga mupinyu uchitenderera nekuti vanhu vezanupf ndivo vari kuti nyaya yekukuraundi yakapera nokuti zapu nezanu zvakabatana uyezve vamugabe navamukomo vakaregedza saka apa kutaura vanhu vachihwandana ndosaka pasina kugutsikana vahwande nenyaya yekutaura
kuti nyaya iyi ifambe zvakanaka zvinogutsa vanhu vakakanganisirwa nevanhu vakakanganisa vanoda kuti nyaya igadzirwe zvakakwana chii chingaitwa hangwenya vangapinzwa mberi kwenyaya iyi vasina kwavakarerekera vangava vanhu vakaita savapi
aicho chokwadi mubvunzo wakanaka nokuti sezvatareva mavictims ekukura hundi vana vacho nevazukuru vacho nehama dzacho dziripo dzinozikamwa kungoenda munharaunda macho vodaidzwa ivo vanozvisarudza vega kuti toda kuti imirirwe nanhikidadhani chokutanga chepiri hurumende pache zvayo ngaitange yataura zviri pachena kuti aiwa isusu sehurumende yezanupf tinoziva zvakaitika pakakanganisika saka tinoda kuti vanhu vakakanganisikwa vatiregerere kana vatiregerere votaura zvavanoda kuti tivaitire kugadzirisa nyaya yakakanganisika saka pane chinonzwa vanhu kungotsvaga vanhu vacho vakagumburwa vacho nehurumende yokumbira ruregerero votaura programu yavo kuti tigadzirise nyaya idzi tangai matiudza kuti munoda tichiite sei toitawo sehurumende izvi zvokuenda kumadzishe izvi hazvibatsiri nokuti kungotenderera
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Zimlife.com rinoti guta reBulawayo rinozivisa kuti rambomira kuendesa mvura kuvanhu richiti kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kutitadzisa kupomba mvura muchiziviso chavanyorera vagari veBulawayo munyori weguta iri vaChristopher Dube vati nzvimbo zhinji dzakatenderedza guta dzichashaya mvura nguva zhinji kunze kwemukati meguta umo vanoti mucharamba muchiwana mvura Mukroniko, varairidzi vepane zvimwe zvikoro mudunhu reMidlands vari kunyunyuta zvikuru mushure mekunge vamwe vakuru vezvikoro vakavanyima zvakabuda mubvunzo dzevana vavo dzegrade 7 vachinzi vanofanira kutanga vabhadhara mari yechikoro yevana vavo kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kuti ndiyo ichabhadhara mari dzedzidzo dzevana ava yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
mubvunzo zvokwadi kana taterera maresults kwabva kuitwa mumaby elections kunana Bhinga nekunana Gweru tichiwa namba yevanhu vabetserwa kuvhota vanga vasingagoni kunyora with the literacy rate that we have in Zimbabwe hurumende kana iti kana hurumende ichida zvayo yadi kushandisa mateachers just kuvapa iweek or two kudzidzisa vose vasingagoni kunyora vanozoda kunovasvisiswa pamaelections vadzidziswe kungonyora xbox koga kunyora xbox ototi kana ogona watopasa meaning kuti we can have 100% voters who are non-assisted. Rather than kuti unoona imwe village yopota sechabetserwa yose uchishaiwa kuti vana vazvokwadi vanokundwa nalo bhemula unoyo akanyora ex paakaasaina nyaya dzake dzepolitics akanga asina mboita ECD. Hurumende ngaitipo maserious apo.
Ini ndinoona sokuti ZANU-PF yapererwa haichina zvainoziva chaicho zvomuupenyu. Vanoramba vechimanikidzira kungosunga vasikava nenyaya yekuti vane nyaya yavakaita nyaya yavakaita, asi vachibana tauziva kuti zvavaitaura zvokuti vanhu vezanu-PF ndo vauraya munhu ndo zvakaiti, saka chavacharamba vakavasungira panyaya iyeyo chii? Iye munhu akauraya ndewe zanu-PF asi akatobvuma kuti ndii ndakaita izvozvo. Zvinova ndizvo zvaitaurwa ndivasikara, saka vasikara mhosva yavo ndeyei chaizvo chaizvo? Tinokumbira kuti vave neshuwa nezvavanoita. Zvine izvozvo zvichakonzeresa hondo munyika izvi, nokuti zvogumburisa tose manje. Izvozvo zvaakutsamwisa munhu wese, munhu wese mwana weZimbabwe waakutsamwa nazvo. Bheta matare acho atofa because haashandi chinhu. Ngaatoregwa matare acho kana kutoshayika dare muZimbabwe zvitori nani kana matare acho akamira saizvozvo. Zvinhu zviri chokwadi yokuti munhu akauraya wakatosungwa ukabvuma futi kuti shuwa ndo zvandakaita ini ndakauraya, asi vanhu vanongoshungurudza munhu asina mhosva. Zvinorevei izvozvo? Zvinorevei? Toda kuti timbonatsa kuzvinzwa. Zvine izvezvizvi tinokumbirawo kuti vanokwanisavo kutibvunzirawo havo vatibvunzire kuvanhu ivava, kuvakuru vehurumende pamwe chete nevematare ivavo, kuti zvinorevei. Munhu unonzi une mhosva unomanikidzirirwa kunzi une mhosva. Mhosva ndeyevasikara, ngavabude. Tinokumbira kuti vabude. Zvichatsamwisa munhu wese izvi, zvichatsamwisa munhu wese, ende izvi zvichatsamwisa vakawanda.
Ini ndinoitwa Vamoyo. Nhauya ndinayo ndeyekuti kana kuchikambeniwa, vanhu vachikambena kuti zvinhu zvifambe zvakanaka pakukambena kwedu, vanhu veZANU-PF vakaita musangano, vaungana kuita musangano wekuti vari kukambena ka vari kuita musangano wavo. Chinoitika ndechekuti kune vanhu vanouya imomo mukati nevanhu vavo, ndivo vanodisturba vanhu vari kuita musangano wavo zvakanaka, kunzi vanhu vava vachiita mhirishonga. Zvimwe chetewo nekutriple C, pavanoita musangano wavo varikowo vanhu vanouya vopfekawo matisheti etriple C, voita sevetriple C. Panozoti vaivaya vanenge vane vanhu vavo vakarongana navo kuti ano tichadarika ipapo nemota yehurumende kana chii, yodarika mota iyaya, vaivaya vauya vasiri vemusangano votora matombo kuti mwabviriwo mwaidzo chichisviti vachidi vachimhanyisa mota yavachitema. Kana vaita saizvozvo, zvonzi vamwe vetriple C voona sokuti ndevamwe vavo zvinhu zvakanaka, voitawo saizvozvo kwai vanhu vetriple C vane mhirizhonga. Saka chokutanga, ngavangwarire misangano yavo, ngavangwarire zvavanoita, vangava veZANU-PF, vangava veMDC.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumhemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. tinenge tichitaura nenyanzvi nezvere mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumapipi aya tichazeya nezvevarairidzi ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera musasaririre pamakuwerere aya pano pavoa africa nestudio 7 ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeworld cup one truth no fears one flag oh yeah we've been waiting for this oh yeah we all at we right here
Chikwata cheMorocco nezuro chakafadza vatsigiri venhabvu vazhinji sezvo chakava chikwata chekutanga kubudirira mukuenda kumaquarter finals emutambo weFIFA World Cup kuQatar. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye nemumwe anofarira mutambo wenhabvu Tandazani Zimha.
Ndotenda Afrika yese iri kufara nyange hazvo kusiri kwekutanga kuti chikwata chinobva kuAfrica chisvike kumaquarter finals asi tinongori nechikwata chinobva kuAfrica uye vakagona kutamba zvakanaka pamwe tingasvika kumasemifinals chayeuka kuti hakuna chikwata chinobva kuAfrica kubva kutanga kwakaitwa mutambo yeWorld Cup chakasvika kumasemifinals saka tinopemberera kusvika kwaita Morocco kumaquarter finals apo paisha sangana nechikwata cheportugal ikakuna chikwata cheportugal yakuenderwa mberi ichinotamba kumasemifinals apo paingagona kuti tambe pamwe nechikwata cheengland kana kuti chefrance
tiri ipapo taona chikwatawo cheportugal chichitamba zvinonwisa mvura apo taona chichikunda switzerland nezvibodzwa zvakati wandei mukaona Morocco ichizomisidzana nacho here chikwata ichi
ini ndotenda kuti kubudirira kwaita zvikwata zvese zvasvika mumaquarter finals kunoratidza kuti vakagadzirira uye hakuna anotya mumwe vese vasvika kumaquarter finals ndotenda vane gunya rekuti zvavasangana nazvo vachapedzerana nazvo asi kana takatarisa matambiro aita chikwata cheportugal tozotarisa uye vatambi vanotambira icho chikwata cheportugal tichiwedzera nokuti vanotungamira icho chikwata cheportugal vachikocha experience yavanayo nekuti vakambobudirira maeuro 2016 zvichatinetsei hazvo asi tinovimba kuti vakagadzirira uye vakasatya totenda kuti chikwata cheMorocco chinawo mukana wekukunda chikwata cheportugal icho chakunda switzerland 6-1
totarisawo mumwe mitambo ichange iri kutambwa yeimomo maquarter finals yakamira sei
kune chikwata cheengland icho chichatamba nechikwata chefrance chikwata chefrance chakasimba chine vatambi vane mazita makuru asi mutambi ane zita rakakura kupinda vamwe vakawanda vari kuworld cup ndiye kaKylian Mbappe tichayeuka kuti Kylian Mbappe ndiye akatarisirwa kuti pamwe achatungamira chikwata chefrance kuti chikunde chikwata cheengland vamwe vatambi vane mbiri vanotambira icho chikwata chefrance vatambi vakaita sana Dembele vana Rabiot uye vana Giroud nana Griezmann saka kana takatarisa mazita iyo France ine mazita chaiwo yevatambi vane mbiri England nayo tikatarisa vatambi veEngland varatidza gunya rokuti pamwe vangaibatsira kuti isvike nyaka kumasemifinals kune vatambi vakaita sana Bellingham chikomana chinotamba chiri kuGermany chiri kutamba zvinomwisa mvura vana Rashford nyanga ake akazotamba hake akazokanga ari pabench akazopinda pamutambo wavo wavakatamba neSenegal ndimo akatarisirwa kubatsira chikwata cheEngland kuti chikunde cheFrance kune vamwe vatambi vakaita sana Harry Kane ndo vavakatarisira kuti pamwe vangangobatsirawo chikwata cheEngland kuti chikunde France asi matarisiro evanhu vakawanda vanoti pamwe France ndo ichabudirira paichasangana nechikwata cheEngland
uyo ange ari muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimha achitaura naMarvelous Mhlanganya uye westudio 7 ari muBulawayo mashoko atiri kutambira esarudzo dzasenator wedunhu regeorgia anoti senator Raphael Warnock ve Democratic Party vasarudzwa kuti varambe vari seneta webato re Democratic Party mudunhu iri vachikunda va Herschel Walker ve Republican Party. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reConfederation of Zimbabwe Industries rinoti dambudziko rokushayikwa kwemagetsi munyika richaita kuti mitengo yezvigadzirwa zvemunyika zvikwire. Masangano anongorora zvesarudzo munyika anoti munyika mune vanhu vanokodzera kuvhota vanopfuura mamiriyoni maviri vasina kunyoresa kuvhota. Nechishanu mangwanani mumutambo wemaquarterfinals eFIFA World Cup, Croatia ichatamba neBrazil. Masikati echishanu chakare, Netherlands ikutamba neArgentina. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.